change go no man.
Fresh out from Nigerian Nick.
That's what we do. Love to come.
Kukumirira and the chayeta. Wawu ya ndicha pururuta. Ah, yo, yo, mari. Ah, mari. Tushe kusabatika wakatangari. Dai wamba pura nekuno. Dai wadarika nekuno. Bro, we miss you. Haticha tombo kusiva kuno. Urikumbo fambira kupiko. We really miss you. Dai wamba pura nekuno. Dai wadarika nekuno. Bro, we miss you. Haticha tombo kusiva kuno. Urikumbo fambira kupiko.
Mari, uchabatika lini? Mari, uchawanika lini? Mari, uchabatika lini? Mari, uchawanika lini?
Kuya kunoza tise, chishuwa chimoyo wangu. Chiko chinga kutatisa, kuita shamwari yangu. Chishuo cha moyo wangu chiko chinga kutatisa kuita shamwari yangu ndicha kuira mane zitera kundichishete ndicha kuira mane zitera kundichishete ndicha kuira mane zitera kundichishete ndicha kuira mane zitera kundichishete.
Mutemani msoro ndichikugaya. Ingani no shanda wani ndichikuchaga.
Pati ya ubatike unungo aspuchka.
Na iwe mari dokumbira kuna mari.
Mari uchabatika lini?
Uchabatika lini? Nitakuona lini?
Buda geto andis kukuwana. Ndakasi ya tamba pasimposti kabana. Unenge murona wandi kudakuwana. Kandonzi na kujuma vacha uzona. Mukute, zekuti. Ndinenge na kusara parukukwe. Muchitigwa na guya, guya, guya. Gwe gwe, gwe gwe ndo kwa uya.